Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 10, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti kune vanhu vaviri vakafa vamwe vakakuwara mushure mekunge dhamu reBandama kuChipinge ratsemurwa nemvura nezuro. Dare repamusoro roti richanzwa chikumbiro chemutori wenhau Blessed Muhlanga chekuti opiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechitatu. United Nations yoziya nyaya yekodzero dzevanhu muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kune vanhu vaviri vakafa vamwe vakakuwara mushure mekunge dhamu reBandama riri munzvimbo yeChipinge ratsemurwa nemvura nezuro. Vamwe vari kuyambira kuti kutsemuka kwemadhamu kunogona kuitikawo kune mamwe madhamu ari mune dzimwe nzvimbo dzenyika sezvo kuine mamwe mashanu ari kunzi haachina kusimba. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechikamu chehurumende chinoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vawirwa nematambudziko ane chekuita nemamiriro ekunze cheCivil Protection Unit vaNathan Ngomo vataura nezvetsaona yakaitika kuChipinge iyi.
Dhemu iri kwakawandisa mvura zvikatsemuka. So far vanhu vaviri vafa. A 30-year-old man aiita fishing ikoko ne a 4-year-old child. Vaitoita hawo washeni murwizi kutsvaga-tsvaga kwakaita vanhu vakaoneka afa. Then a 7-year-old child, this one, akararama ende ari kuhospital usho.
Vankomo vakurudzirawo vanhu kuti kana kwaitika tsaona dzakadai munzvimbo dzavanogara vakurumbidze kuvazivisa.
Totarisira kuti vanhu vakasangana nedambudziko rakadai vakurumidze kutiudza toona kuvabetsera.
Nyanzvi munyaya dzezvivakwa zvakafanana nemazambuko nemidhuri yemadhamu uye vari mukuru wekambani yeThe Design Team Consulting Engineers vatemba kumbula vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kuita kuti zvivakwa zvakafanana nemazambuko nemadhamu zviparadzwe nemvura.
Tinenge takapredicta kuti pachanaya mvura yakawanda store tichishandisa data remvura yainge yanaya before. Saka it's usually because of the change in climate. Number two, mabridge edu ari kusafa from siltation nekuti vanhu vari kuita iya river bank plowing. Nzira yakanga yakadesignwa naengineer kuti mvura ichipinda yava diki. Saka now panozonaya paya
vhiki rapera kune zambuko rekamonde kumatepa-tepa kubhindura mudunhu remashonaland central rakatsemurwa nemvura nepakati. Rimwewo dhamu recharlie kubulilima mudunhu rematebeleland south rakaparadzwawo nemvura mwedzi wadarika. Vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vanoti zvichida dai pasina huori pakuwanisa makambani anogadzira zvivakwa izvi dai zvisingaparari nenzira yazviri kuita, vachiti zvimwe zvivakwa zviri kuvakwa nevanhu vasina hunyanzvi huzere asi vachipiwa mabasa nekuda kwechizivano.
Saka inini kambani yangu kana ichida contract yabobuditsawo kamari choko muhomwe kuvakuru vakuru vemumuhurumende imomba vanopa macontract ava. Ininiwo ndichazoda kuti mari yandakabuditsa yebribe ya idzoke. Saka pandichapawo contract iyoyo ndichatengawo zvinhu zviri substandard. Kutiwo ndikatiwo makosi angu kudzosa mari yandakabhadhara bribe ndo zvichazoita kuti ndivake zvinhu zvisiri up to standard.
Gore rapera sangano reHarare Residence Trust rakamboendesa kumatare gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti vagadzirise mazambuko matatu ari mumigwagwa yeHarare inoti Simon Mazorodze, Lighton naFidel Castro ayo akanzi nenyanzvi agadzirwe muna 2012. Nyaya iyi ichiri kumatare edzimosva. Hatina kukwanisa kubata vamona kuti tinzwe divi ravo. Vababa Maketa, mumwe weavo vanoongorora mamiriro ekunze kumeteorological services department, vayambira vose vanogara kumaombe kombe kwenzizi nemadhamu kuti vachenjere mafashamo emvura, vachitiwo mumazuva maviri ari kutevera kuri kutarisirwa kunaya mvura yakawanda kune mamwe matunhu enyika.
Saka patinoenda kupa chenjedzo kune veruzhinji mazuva iwayo anoti kubvira mangwana musi wechipiri kusvikira musi wechitatu kusvikira mangwana kuti vanhu vachenjerere zvikuru sei kunzvimbo dziri kumanikaland pamwe chete nemasvingo province nekuti mvura inogona kuwandisa uye inogona kuva nechimvura mago pamwe chete nemheni nokudaro veruzhinji vanochenjedzwa kuti kana mvura ichinge yataka kunaya varegedze kuinge vari panze uye kana vachinge voda kuyambuka nzizi kana dzakazara zvakanyanya kukosha kuti vadzokere kumashure kusvikira uturu hwenzizi hwaderi. Uye vari kunzvimbo dziri pedyo nenzizi panogona kuti mafashamo anosvika tinovakurudzira kuti vaende nechekure nenzizi idzodzo.
Nekuda kwemvura iri kunaya, CPU inoti vanhu makumi matanhatu vafa munyika nekuda kwemvura kubva muna zvita. Vamwe vari kuyeredzwa, vamwe vachinyura mumvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutori wenhau wekambani Alpha Media Holdings, Blessed Mushanga, achamboramba ari muchirongo sezvo dare repamusoro rapfuudza mberi mutongo pachikumbiro chake chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Blessed ari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga nekuita hurukuro nemurwi werusununguko waBlessed Geza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMedia Alliance vaNigel Nyamutumbu.
Vana mudzikiti vehurumende vakanga vambokumbira kuti dai zvaendeswa kune zvinotongerwa nyaya dzehuori kana kuti corruption. Zvinova izvi zvarambwa nendare. Mushure maizvozvo dare razotiwo ivo vana mudzikiti vanga vasati vane mhinduro kune chikumbiro chakaitwa nemagweta amuhlanga. Saka vati zvoni vapihwa kusvika musi wechitatu kuti vapindure ivo mutongi vozopa mutongo wavo nemusi wechitatu.
Ko chikonzero chei changa chaita kuti vachuchisi vati nyaya iendeswe kune dare rinoona nezveuori?
Zvinotova zvinhu zvatishamisawo nokuda kwekuti mukaverenga zvaari kupomerwa maringe nenyaya yekutepfenura hazvinei nenyaya dzeuori. Saka tinoona sekunge zvimwe zvamatanho zvinoda kungoti nyaya yacho irambe ichingopfuurira kumberi. Uyo mukomana akavharirwa akambundikidzwa. Saka ndomaonero edu vanga kuti nyaya iyi dai yaramba ichingoenda zvichienda kuenda. Zvichida netu tose vatori venhau tiwane chidzidzo chekuti pane zvinotaurwa nezvisingataurwe. Zvino hatingazvigamuchiri sekudaro nekuda kwekuti isu basa redu rakachengetedzwa nebumbiro remutemo ende uye rine mutoo wawo wekuti riitwe zvakanaka.
Vanhu vauyawo here mudare nhasi kuzomutsigira sezvatakaona zvavanga vachiita mavhiki apera?
Hongu vanhu vari kutsigira vangava vatori venhau, vangava vamwe vanoita zvamatongerwo enyika dzina vahama. Havasi kungotsigira zvokuenda kudare chete asi nekunomuona vari mutorongo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMedia Alliance vaNigel Nyamutumbu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations yeUnited Nations Human Rights Committee nechishanu chadarika inonzi yakapeta ongororo yayo pamusoro pegwaro riri pamusoro pekuti Zimbabwe yakazadzisa zvakadii zviga zvekodzero dzevanhu zveInternational Covenant on Civil and Political Rights. Komiti iyi inonzi yakakorokotedza Zimbabwe nekurasa kwayakaita mutongo werufu asi ichisimudza mibvunzo pakugoverwa zvakare kweminda pamwe nekuzvimirira kwematare edzimhosva. Asi hurumende inonzi yakati iri kuita zvose zvainofanirwa kuita mukuzadzisa nyaya dzekodzero dzevanhu asi iri kukundikana kuita zvose nekuda kwezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumawirira. hatina kukwanisa kubata vari kutungamira chikwata chehurumende kumusangano uyu uyo uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland vari mutevedzeri wegurukota rezvemitemo Vanobet Mazungunye. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya ndinoti zvabude izvozvozvo zvinoreflecta zviri popa ground kuZimbabwe, but zvinoita senge zvinotisire zvinhu zvacho. Tichitaura panyaya yedeath penalty, hongu zvakaita hurumende zvokubvisa mutongo wokufa unonzi death penalty zvinhu zvakanaka chose, but pakubvisa ipapa apo panenge pakasiyiwa zvekare avenue yokuti hurumende inokwanisa kuzodzosa mutongo iyoyo kana in cases of emergency nedzimwewo nyaya. But in total tinoti hongu kubviswa kwakaitwa mutemo iyoyo it's a positive step, and azvinhu zvinova zvichiitawo kuti hurumende ipembedzewo.
Kuti panyaya yavari kusoropodzwawo iyi yekugoverwa kweminda pamwe chete nekusununguka kwematare munotiwo?
Ya, pakugoverwa kweminda zvinhu zvakagara zvakasorwa kubva kudhara, ndoona senge zvinhu zvatingati zvisiri zvinyuwani. Tinoziva kuti zvekare hurumendewo yeZimbabwe yakambozama kuita senge yanga yakada kutaurirana nevarungu vachipa atinganzi macompensation, but sevanhu vanomirirawo nyaya dzekodzero tinoona sekuti iyi nyaya yeminda iyi haizi nyaya yakabatwa zvakanaka, because kuZimbabwe ikokoko kune vanhu vakawanda chose vaishandira avo vanhu vechichena vanonzi maformer farm workers vasinawo pokugara, ende panenge pachitaurwa nharurano iyi zvinoita senge vanoita senge vanokangamiwa. But tichitaura hedu panyaya yekuona kwaita sangano iri panyaya yeminda, zvinhu chaizvo zviri kuitika ende zvinhu zvifaugo zvichigadziswa.
Tiri kunzwawo hurumende ichizvidzivirira ichiti iri kukundikana kuzadzisa zvirevo izvo kana shuviro dzose idzi nenyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika nevekumawirira, munoonawo sei?
Nyaya yezvirango toziva hedu kuti inyaya yangagara iri excuse yehurumende, ende izvi zvirango izvi zvakabviswa, and tichadawo kuona kuti vacharamba here vachiita hide behind nyaya dzemasanctions idzodzi.
Zvingagadziriswa sei vamasiye?
Ndinoona chekutanga kunoda commitment kubva kuhurumende kuti vave vachirespekta bumbiro romutemo.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Hapadiwe link, asi kune vanodawo kushandisa link, endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Musangano wekomisheni yemadzimai muUnited Nations weCommission on the Status of Women wakanangana nekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi watanga nhasi kumuzinda weUnited Nations kuNew York muno muAmerica. Vari kupinda musangano uyu vakuru veUnited Nations, makurukota ehurumende nevanorwira kodzero dzemadzimai pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata mumwe ari kupinda musangano uyu vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, kuti tinzwe zvizhinji.
United Nations Commission on the Status of Women Conference, 69th session, iri kutanga nhasi muNew York kuAmerica. Unova musangano mukuru, hakuna mumwe wakakura seunoyo pasi rose unosangana madzimai kuuya kuzotaura nenyaya dziri kunetsa madzimai, nyaya dziri kunetsa vanasikana, zvinoenderana nekuzadzikiswa kwenyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevarume nevakadzi.
Vamwewo vamuri kubatana navo kupinda mumisangano iyi ndivanaani vachibva kupi?
Tiri kuno kuNew York uko kwatiri kubatana nemamwe mawomen's rights leaders, mafeminists ari kubva pasi rose nemagovernment officials, maministries of gender, maministries of women's affairs, madzimai ari kuparlamenti, magender commissions. Patiri kuyazobatana tichiona kuti zviri kufamba here munyika dzakasiyana-siyana pamusoro pekukwiridzirwa kwemadzimai, nyaya dzekupedza mhirizhonga pakati pemadzimai nevarume, nyaya dzekusumudzirwa kwemadzimai maleadership positions, nyaya dzekupedza matambudziko, nhamo, nzara dziri kusangana nemadzimai, machallenges eclimate change ari kutambudza zvakare madzimai, hondo dziri kuitika pasi rose nezvinhu zvakangowanda zvinoita kuti madzimai atadze kubudirira.
Tanzwa muchibata pokuti gore rino rakakosha pachidzorwa nyaya yeBeijing Conference yatakambonzwa mbiri yayo kumashure uko. Pakamira sei ipapapo?
Gore rino rakakosha nekuti ndipo patiri kukomemoreta Beijing, iri kunzi Beijing plus 30. So Beijing iyi iri kusvitsa 30 years gore rino, saka zvabva zvabatanidzwa neCSW kuti titarise kuti tapapi pamusoro pekusumudzirwa kwema madzimai munyika dzakasiyana-siyana.
Vanga vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunare muNew York naIvanzi Zininga weStudio 7. Gamba munyaya dzekurwira kodzero dzemadzimai munyika, Eva Joyce Jeketa Win aizikanwa nekuti EJ, akashaya muJohannesburg, South Africa neZuro. EJ uyo akaberekwa kuShurugwe muna 1965 anga ava kushanda nesangano rakazvimirira roga reAction Aid. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata hanzvadzi yemufi vafambisa dare mawarire.
Eva Joyce munhu aitibatanidza, uya vanoti pachirungu unifier. Mhuri yedu imhuri yakakura zvokukura zvezviya, but unowana Eva Joyce hapana panga asingapindi, hapana panga asingakwani, ende munhu wese kwaari angari munhu akakosha. Iye pache zvake munhu anga akakwanisa kuita zvaakaita noupenyu hwake, akabudirira zvaakabudirira zvakanyanyisisa. But akasvika pavanhu hamaimboziva kuti kana makumuverenga mumapepa kana kuti izvezvi muchiona zviri kuitika pasi rese nevanhu vari kudi vari kumuchema, hamungambofungidziri kuti ndiye munhu wacho. She was so humble. Ende tarasikirwa negamba mumhuri, tarasikirwa nemwana aiteerera, nemwana aive role model, aitarisirwa nevamwe vechidiki vachikura kuti nifa ndokura ndoda kuita sasisi jiki. Yes, time to jiki. Ndozitarakira kumusha iroro. Chotifo Jeketa.
Kusvika pari zvino, pane urongwa here wekuradzikwa kwake? Zviri kufamba sei?
Tichaita kuungana kaviri, kuno kusouth Africa nekuZimbabwe. KuSouth Africa tichaungana musi wechitatu kubva na 2:30 masikati, maybe for about 4 hours kusvika kuma 6:37. Pane manhingi madetails acho achapostiwa pamafacebook nepamatwitter nepapi kuti tonge tichisangana nechekupi kwacho. Kune vasingakwanisi kuuya, tokuedza kugadzira kuti titreame pamafacebook ipapa nepamayoutube.
Ko paurongwa hwekuendesa mutumbi wake kuZimbabwe pakamirawo sei apa? Maane mazuva acho here?
Urongwa huripo ndohwekuti by Friday mutumbi wake unenge wasvika kuGweru. Zvinozoitika ipapo ndezvekuti Eva Joyce akasiya ataura kuti haasi kuda zvokuvigwa sezvatoita zvatoita takawanda zviya zvekuinda muvhu. Iye akachuza kuti anoda kucremeterwa.
Vanga vari vafambisai dari mawarire vari parunare muJohannesburg, South Africa na Blessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm.
Vakafano bata chigaro chekutungamira nyika muGabon mushure mekupindugura hurumende muna 2023 waBrice Oligui Nguema vanoti vachakwikwidza musarudzo dzemusi wa12 kubvumbi. Vati vari kukwikwidza vakazvimirira. Gurukota rinoona nezvekutyisana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vanoti hurumende yavo yapeta chirongwa chekuwandudza mashandiro esangano reUS Agents for International Development kana kuti USAID. Vati vasarirwa nezvirongwa 10 nezvisere kubva muzana kana kuti 18% chete. Vati zvirongwa izvi zvave kuiswa pasi pebazi ravo, asi vamwe vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo sezvo zvichifanirwa kuitwa nedare reCongress. Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vakoshese utano hwemumukanwa kana kuti oral hygiene kuti vasagume varasikirwa nemazino. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaSilence Gwande vanoti dzidziso yeutano hwemukanwa ishoma uye zvichidhura kuenda kunyanzvi.
Zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezveoral health nekuti munhu anofanha kuzvichengetedza sei zvairamba zvichiitiwa kana kuti zvaiitiwa kakawanda, vanhu vaizopedzisira vaakuda kuziva zvakakoshera kuti vaone vana chiremba kaviri pagore. Asi takatarisa nekurema kwakaita upenyu hwemuno muZimbabwe, zvinogona kuremera vanhu nekuti munhu akafunga kuti ndinoona dokta ndofanha kunge kutanga ndabvisa mari yeconsultation iya inogona kunge yakawandira vanhu nekuoma wakaita zvinhu.
Imwe nyanzvi yezveutano hwemukanwa kana kuti dentist Dr. Beauty Basile vati
oral health utano hwemuromo medu unosanganisira mazino, wavhu, rurimi rwedu nezvose zvakatenderedza muromo. Yakakosherei oral health? Inotibatsira isu pakutaura chaiko kwandiri kuita uku uye kutaridzika zvakanaka. Muviri wose unenge wakachengetekawo zvakanaka nekuda kwekuti tiri kukwanisa kuchengetedza muromo medu. Kunyemwerera kunobudikidza nekutochengetedza mazino edu, utano hwemagamuzi edu zvakanaka ndiko kuti tikwanise kunyemwerera. Kutsenga chaiko nekuti timedze zvisina dambudziko zvinobudikidza nemazino edu akachengeteka zvakanaka.
Vatiwo kubviswa mazino rinofanirwa kuva danho rekupedzisira uye rinodziviriririka kana vanhu vakaenda kunoongororwa nenyanzvi kaviri pagore. Vanoona nezveutano hwomukanwa mubazi rezveutano Dr. Hardwick Matikiti vati zvakakosha kuva neutano kuti munhu agarewo akasununguka.
Utano hwemukanwa, kuva nemukanwa nezvinotenderedza zvakanaka.
VaMatikiti vatiwo kuva neutano hwomukanwa kunobatsira kuti munhu ararame upenyu hwakanaka.
Zvinokoshera utano hwemuromo nezvakautenderedza ndezvekuti zvinotiita kuti tikwanise kutaura mune zvakanaka, tikwanise kutaridzika zvakanaka. Madyiro atinoita anoita izvo kuti tikwanise kurarama mune zvakanaka. Vamwe havazogone kutsenga nekuti mazino anorwadza, havachadyi zvakaomarara, havachadyi nyama. Vamwe vanotosvika pakuti vanoonda nenyaya yekuti havasi kukwanisa kudya.
Dr. Matikiti vati zvinoteera zvakakosha pakuchengetedza utano hwomukanwa.
Mazino anogezwa sei? Anofanirwa kuziva kuti mazino anobatwa sei pakati pemazino nekatambo katinoti floss, nekuzivazve nguva dzakafanira dzekugeza mazino. Chimwe chikuru ndechekutarisa toothbrush yako kuti ichine mabrushes akanaka here. Tinokurudzira kuti ichinjwe mwedzi mitatu kana mina yega yega.
Dr. Matikiti vakurudzirawo kuti vanhu vasapute fodya senzira yekuchengetedza mazino.
Ngatisiyane nezvifodya, kungava kuputa, kungava kuisa mumhino. Chechipiri, tinoona isusu kuti vanonwa hwahwa vanozoramba vachiita matambudziko emazino kana kuti zvakatenderedza mukanwa. Tinokurudzira zvezvakare kudya chikafu chakanaka tatinoti balance diet.
Gwaro rakabudiswa nesangano runoona nezveutano pasi rese, re World Health Organization kana kuti WHO Global Oral Health Status Report 2022 rinoti pasi rose vanhu mabhiriyoni matatu nechidimbu vane dambudziko reutano womukanwa, vachitiwo pavanhu vana vane dambudziko iri vatatu vacho vanenge vari kunyika dzichiri kubudirira. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendoma.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vari muJeddah kuSaudi Arabia kumusangano weAmerica neUkraine ukiedza kupedza hondo pakati penyika iyi neRussia. America inoti chinangwa chemusangano uyu ndechekuumba hwaro hwerunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abatanyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muzvinafundo paDeFry University muno muAmerica vaElliot Masocha.
Kushanya kwakakosha chaizvo tichitarisa isu kuti chinangwa chavo chokuinda kuSaudi Arabia kunotaura pamusoro pokupedza hondo iri pakati peRussia neUkraine. Saka zvinenge zvinhu zvaonekwa kuti vakaenda kuSaudi Arabia kunosongana navatungamiri vekuSaudi Arabia navamwevo vaite muonera pamwe chuma chomuzvikuru kuona kuti hondo iyi ingapera sei. Tinoziva isu ukama huripo pakati peSaudi Arabia neRussia, saka vanenge vachida kuona kuti vanganzwanana sei sezvo pasina kutaurirana kwakakwana kunowirirana pakati peUkraine neRussia. Panenge pachida dzimwe nyika dzinenge dzichibatanidza nyika mbiri idzi dzarwisana kwenguva yakareba kuti dzinge dzive namaonero amwe, vavone kuti hondo iyi kuenderera mberi kwayo hakuna wairi kubatsira, kuri kutokanganisa nyika mbiri idzi pamwe chete nemabhizinesi anenge ari munyika idzidzidzi epasi rose pamwe chete noupfumi hwepasi rose.
Tinoona kuti vaRubio vachange vachisimuka kubva kuSaudi Arabia vakananga ivo kuCanada kumusangano mukuru weG7. Musangano uyu wakakosha sei pari zvino?
Zvinhu zvakakosha zvekare, nokuti pavari kuenda kuSaudi Arabia zvibvumirano zvavanenge vachinotaurirana ikoko ndo zvimwe zvavachazonge vouya votaurirana navamwe vatungamiriri venyika hombe idzi pavanenge vari kuCanada. Saka mazviona zvakakodzera kuti kugadzirira musangano wokuCanada pane zvakawanda zvinenge zvichitaurirana zvinoafekta maikonomi enyika dzakasiyana siyana. Votanga vaenda kuhondo iri kuvhiringa mafambiro oupfumi hwenyika mbiri idzi pamwe chete nepasi rese. Votora zvavanenge vachitora ikoko vondoturirawo vamwe vatungamiriri vanenge vachikwanisa kubetsera munhaurirano idzi.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nekutyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu uye aive mutori wenhau Itai Dzamara uyo akapambwa musi wa9 kurume muna 2015 zvichireva kuti asvitsa makore 10 apambwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 1360 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende inoti kune vanhu vaviri vakafa vamwe vakakuvara mushure mekunge dhamu rebandama kuchipinge ratsemurwa nemvura nezuro. Dare repamusoro, rinoti richanzwa chikumbiro chemutorwe nau Blessed Mushanga chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.